Vachiminamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Letisia Muteliso navaCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi asi muzvare Muteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshea Maviki namuzvare Rumbidzai Waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kweta riri kumirira vachimina namuzvare Muteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Muteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplainants vanhu vakanga vapinda murengi pakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Vanhu ava vanga vasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo ndivo vaitofanira kunge vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yamai Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Muteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. VaDavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umbowo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anekodzero yekutiitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezve. Saka ndo changa chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofanira kuitwa mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare muchitokisi vamwe vachibudiswa.
Gweta riri kumirira vaMachaingira vaShepherd Mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dii raakarerekera. Vati pavakamhangarira vaMoyo kumapurisa vaMachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei. Mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo. Vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu. Izvi zvikaitika hazvivhiringe chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.